hurumende yeSecond Republic inodazokutaurirana zvakakwana, asi ava vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kana kumbotaura negovernment, which is actually it's not in the spirit of the Second Republic.
Saka pachagadziriswa sei? Hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti vaite?
Hapana togadziriswa, hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu hwavo. Kana tikatava kuti witi yavo yava kushandisa vari kuimpota and import parity price, vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva pa$1.80 kuenda pa$3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kurikuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoriponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo tosera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzimotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviitiwedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something, US dollar, $1.25. In the region ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls, but at the same time havangaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvo. So nyaya inoda kuti itaurwa. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo, nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa, tichionesana. But zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence, totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane apa. Handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence vakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.